ambassador zvambila munhu akagara achishungurudzwa nehurumende yezanu PF. Chekutanga vakatanga vapiwa mhosva yekunzi vakakurura nhumbi dzavo vachipopotedzana neumwe mushandi wezanu PF. Asi zvakazooneka kuti hachizi chokwadi uyezve vakahwina nyaya yavo kumatare ekuAustralia. Vakadzi vanopiwa mari yekuti vakakanganiswa zita ravo. Ndochekutanga. Chechipiri, hurumende yava Mugabe yakapomerawo mai Zambia kuti pavanga vari kuAustralia vakasangana Rhodesian soldiers wakaenda kuparedi yemaRhodesian soldiers, saka vane kutyidzana nemaRhodesian soldiers anoda kupidigura Zimbabwe. Zvichireva izvo kuti kana pavanouya kuZimbabwe paya paya hatina chokwadi chekuti vanosvika vasingashungurudzwi here kana kuti vanosvika vasingasungwi here. Saka nyaya iripo ndeyekuti hurumende yeZimbabwe ndiyo inofanira kunge ichitaura iyo yekuti haisi kuzovasunga amai Zvambila ava. Saka pari zvino neruzivo rwatinarwo rwekushanda kwehurumende iyi yekuti inongosunga vanhu veMDC vasina mhaka, hatina shuwa yekuti mai Zvambila havangasungi kana vachinge vauya.
Ivo mai Zvambila vatotaurira bato renyu here nechiitiko ichi? Pane zvinyorwa zvamawana here vachikutaurirai kuti ndo zvavafunga kuita?
Hongu, vanyora vachitaura ivo zvavari kutya. Ndo zvandikutaura izvozvo kuti vari kutya kuti vari kunzi vanganzi treason nokuti vakaenda kumusangano unonzi wemaRhodesians wacho, apo vanhu vaipemberera kukunda kweSecond World War, kukundwa kwaHitler, kwete kukundwa kweRhodesia kana kwaMugabe, asi kukundwa kwaHitler. Saka yakava nyaya hombe muno muZimbabwe. Saka hongu wazvitaura, asi hasati ane chokwadi chokuti hurumende yeZimbabwe ndiko zvavari kufunga here kuti vasunge mai Zvambila.